Manera kanaka muriye Zimbabwe ino Studio 7
tishitete nyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC.
Tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wemugovera gumi guru 10 2020. Makateerera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopuhwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Rejoto ndiri muWashington DC ndichiti hezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Uwandu hwevanhu vari kubatwa nechirwere cheCOVID-19 munyika huri kuramba huchikwira.
Currently we hold two-thirds majority in parliament and we don't need the opposition to pass any law or to make any constitutional amendment. So by elections or not by
Paris zvino tisu takawanda mu National Assembly nekudaro hatina basa nenhengo dzemapata anopikisa.
ZANU-PF inoti ine huwandu hunoita kuti ichinje mitemo pamadiro uye haisi iyo iri kudzivirira kuti sarudzo dzisaitwe munyika. Asi MDC Alliance inoti ZANU-PF ndiyo iri kupesvedzera kudzingwa kwenhengo dzayo ne MDCT mumatare eNational Assembly neSenate. ZCTU yoyambira vashandi kuti vatore mukana wokuratidzira vari pamabasa avo nemusi wemuvhuro. Gagava rechipiri pakati pemutungamiri weAmerica vaDonald Trump pamwe nevaimbi vemutevedzeri wemutungamiri weAmerica vaJoe Biden rinokanzurwa zvichitevera kuramba kwavaTrump kuti riitirwe padande mutande kana kuti virtual debate. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Bazi rezveutano rakazivisa nezuro manheru kuti uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere cheCOVID-19 munyika hwakasvika pazuru zvinomwe nemazana mapfumbamwe nemakumi mapfumbamwe nevana kana kuti 7994 zvichitevera kubatwa nechirwere ichi kwevanhu makumi mana nevatatu kana kuti 43 nezuro wakare. Vanhu makumi mana nevaviri vakabatwa nechirwere ichi nezuro vanhu vagara vari munyika uye mumwe chete munhu akadzoka kumusha achibva kuUnited Kingdom. Vanhu vafa nechirwere cheCOVID-19 munyika vachiri pamazana maviri nemakumi maviri nevapfumbamwe sezvo pasina munhu akafa nechirwere ichi nezuro. Uwandu hwatazivisa uhu hunogona kukwira nhasi manheru apo hurumende ichazivisa zvayawana kubva muongororo dzaitwa nhasi. John Hopkins University inoti pasi rose vanhu vabatwa nechirwere ichi vadarika mamiriyoni makumi matatu nemanomwe kana kuti vadarika 37 million. Vanhu vafa nechirwere ichi pasi rose vadarika miriyoni imwe chete nezviuru makumi manomwe nezvitatu kana kuti 1,073,000. America yava nevanhu vabatwa nechirwere ichi vadarika mamiriyoni manomwe nezviuru mazana masere nemakumi mapfumbamwe nezvishanu kana kuti vadarika 7,895,000. Vanhu vafa nechirwere ichi muAmerica vadarika zviuru mazana maviri negumi nezvisere kana kuti vadarika 218,000. Bato reZANU-PF rinoti harina chekutya pasarudzo dzakambomiswa kuitwa sezviri kutaurwa nevanopikisa. Bato iri rinoti ndiro rine nhengo dzakawanda mudare reNational Assembly pamwe nemuSenate uye rinogona kuumba mitemo kana kuchinja bumbiro remitemo yenyika pamadiro. Rutendo Mawere anoti panyaya inotevera.
Vachitaura pamusangano wavaita nevatori venhau muHarare vakafanobata chigaro chemutauriri weZANU-PF waPatrick Chinamasa vati kunyange hazvo vachiwirirana nechisungo chehurumende chekumbomisa sarudzo senzira yekudzivirira kupararira kwechirwere cheCOVID-19 vati bato ravo rakagadzirira kuita sarudzo chero nguva. VaChinamasa vati MDC Alliance iri kunyepera veruzhinji kuti ZANU-PF ndiyo iri kudzivirira kuti kuitwe sarudzo zvichitevera kudzingwa kwedzimwe nhengo dzeMDC Alliance mudare reSenate nereNational Assembly pamwe nemakanzuro akawanda kwakaitwa neMDCT. Vachina masavati ZANU-PF haina basa rakanyanya nesarudzo idzi.
Currently, we hold two-thirds majority in parliament, and we don't need the opposition to pass any law or to make any constitutional amendment. So by elections or no by
parizino tisu takawanda mu National Assembly nekudaro hatina basa nenhengo dzemapata anopikisa kuti tiise mutemo kana kugadzirisa zvemukumbiro remutemo yenyika. Kuitwa kana kusaitwa kwesarudzo idzi kwatiri hapana musiyano wakanyanya. Saka ndoda kuti zvakaipa kuti MDC iudze vatsigiri vayo kuti ZANU-PF ndiyo iri kukonzera kuti sarudzo idzi dzisaitwe. Hatina hanya nesarudzo idzi kusara kwekuti tine tariro yekuwana zvimwe zvigaro panozoitwa sarudzo idzi.
Asi mutevedzeri wemutauriri weMDC Alliance vaClifford Fratchwayo vati ZANU-PF haigoni kuzvichenesa panyaya iyi vachiti bato iri ndiro riri kupeshedzera kudzingwa kwenhengo dzeMDC Alliance pazvigaro zveutungamiriri. VaFlatchwayo vati vanhu vanofanirwa kupiwa mukana wokusarudza vatungamiriri vavanoda.
ZANU-PF ndo yakadzinga zvisiri pamutemo ma MPs nema councillors akasarudzwa nevanhu MDC Alliance. Chavaida kuita kuda kuti vabe mari yemunyika vaite zvinhu zvisina kururama muparamende pasina anotarisa. Nyika inofanira kuti iite ma-by-elections, vanhu vaite vatungamiriri vavo vanosarudza kwete vatungamiriri vanodzimikirwa.
Vachina masavati wokunyange hazvo sarudzo dzemaby-elections dzakambosendekwa, bato ravo riri kuenderera mberi nekusarudza vachazomiririra bato iri asi vachitevera zvinodiwa nezvinokurudzirwa mukudzivirira chirwere checovid-19. Kunyange hazvo hurumende iri kurambidza kuungana kwevanhu senzira yekudzivirira kupararira kwecovid-19, vachina masavazivisa kuti urongwa hwavo hwekuratidzira kusafaririra zvirango zvakatemerwa nyika huri kuenderera mberi mwedzi uno musi wa25 Gumiguru, asi vakati vachange vachiteedzera zvinenge zviripo panguva iyoyo panyaya yekudzivirira kutapuriranwa kwechirwere checovid-19. Panyaya yevanhu vakavakira panzvimbo dzisingabvumidzwe nemitemo yenyika, vachina masavati bato ravo riri kukurudzira kuti varidzi vedzimba vakurukurwe navo, dzimba idzi dzobviswa asi varidzi vachizobhadharwa nehurumende. Vachina masavatiwo vakatengesera vanhu dzimba panzvimbo dzisingafanirwe kuvaka vanofanirwa kubatwa nemutemo votongwa. Gara zvisiri pamutemo, vakakurudzira mapurisa kuti asunge munhu wese vanoita izvi vachishandisa zita reZANU-PF. Izvi zvatsigirwawo nemukuru wesangano reHarare Residence Trust vaPresa Shumba, avo vatiwo zvakakosha kuendesa kumatare vanotengesera vanhu pakugara zvisiri pamutemo.
Ivo vari kuita maland barons vanoshanda nemacouncillors nevaofficials ndivo vanofanirwa kusungwa.
Asi panyaya iyi vaHlatchwayo vati ZANU-PF ndiyo inozivikanwa nekugarisa vanhu panzvimbo dzisiri pamutemo senzira yekutsvaga rutsigiro munguva yesarudzo.
ZANU-PF yakapedza kubalendi ichipa vanhu vayo zvepolitics vachiita zvinhu zvisina kururama. Saka izvi zvese zvekudai ngavasungane ukoko kuZANU-PF vachapedzana nekuti ivo ndo mbavha hombe.
Vamwe vevakagara panzvimbo idzi zvisiri pamutemo kushitungwiza vakatotanga kuputsirwa dzimba dzavo, izvo zviri kutarisirwa kuitikawo muguta reHarare. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Rutendo Mawere.
Nhasi ranga riri zuva rekurangarira utano hwepfungwa pasi rose, kana kuti World Mental Health Day. Izvi zvaitika panguva iyo huwandu hwevanhu vanorwara nepfungwa huri kukwira muZimbabwe nepasi rose zvichikonzerwa nechirwere checovid-19. Nunurai Jena anotipa nyaya inotevera.
Vashitaura nestudio 7 nasi mushandi mukuru mubazi rezveutano amai Lokadia Mavhudzi vanoti utano hwepfungwa dzemunhu hwakakosha pamusoro peupenyu hwake sezvo pfungwa dzichibatsira munhu kuti ave nebudiriro muupenyu hwake.
Utano hwepfungwa hunokosha pamusoro peupenyu hwemunhu nekuti pfungwa dzako ndiyo dzinoita kuti uve nebudiriro mukati meupenyu hwako, dzinokubatsira kuronga nekuroronga uchiona kuti zvose zvaunoda kuzoita ndezvipi.
Amai Mavhudzi vatei chirwere checovid-19 chiri kuwedzerawo kusagadzikana kwepfungwa dzevanhu munyika nenzira dzakasiyana-siyana.
Tikatarisa isusu gore rino ra2020 vanhu vazhinji vakava exposed kuchirwere ichi nekuti tiri kutarisa kuti takasangana nechirwere checovid-19 icho chakauya chikakanganisa mabasa edu, chakauya chikakanganisa utano hwedu, chakauya chikakanganisa mafamilies edu, zvinova izvo zvinhu zvinobva zvakanganisa kupfungwa dzemunhu.
Amai Mavhudzi vati vanhu zvikamu 20 kubva muzana vanorwara nechirwere chepfungwa mukurarama kwavo. Chiremba anoshanda neZimbabwe National Association for Mental Health vaIgnatius Murambidzi vati chirwere checovid-19 ndicho chiri pamusoro kukonzera kuti vanhu vasagadzikane mupfungwa dzavo sezvo vanhu vakawanda vakarasikirwa nemabasa pamwe nekufirwa kana kurwarirwa nehama. Vamurambidzi vati kuvharwa kwenyika kwakakonzerawo kuti vana vechikoro nevanhu vanga vasaende kumabasa vapute nekunwa zvinodhaka.
Chechipiri chakada kuerekera zvakare kucovid-19 takatarisa nyanya wechidiki. Vazhinji vanga vachienda muzvikoro kumacolleges vakanga vasiri kuikwanisa kuenda ikoko nekuda kwecovid-19. Ende chimwe chavanga vava kuita chatanga tiri kuona kusuta nekunwa zvinodhaka nekuti vakanga vasina zvimwe zvavanga vachiita zvinounza pundutso. Saka kusuta nekunwa zvinodhaka ikoko nemhaka yekuti hapana mamwe maactivities ari kuanga achiitwa zvokuenda kuzvikoro, kuenda kumacolleges, kuenda kumabasa nekuda kwecovid-19 kwaunza zvakare kuwandu wechidiki atingati mayouth ari kuita zvirwere zvepfungwa asimuke zvakare.
Mumwe anorwara nepfungwa muchinoi vaLucky Chinake vati vakamboenda kuchipatara vakapiwa mushonga asi pari zvino havasi kupiwa mushonga, izvo zvave kuita kuti vanyanye kurwara zvekuti vanhu vanenge voti vanopenga.
Vanobva vatoona semunhu anorwara semunhu anopenga anenge asina kufanana anifamba achipenga achirengera marara nechikafu mumabhini apapo tatozoenda kuchechi tinoona kufundisi kuti tizonamatirwa, tikanamatirwa totanga kugara zvakanaka tichidiedza tichienda kuchechi.
Vachitaura padande mutande nhasi sachigaro weWorld Federation for Mental Health Dr. Ygritte Daniels vati ongororo yakaitwa pasi rose inoratidza kuti chirwere checovid-19 chaita kuti mamiriyoni akawanda evanhu varware nechirwere chepfungwa uye munhu mumwe chete pavanhu vana anorwara nepfungwa pagore pasi rose. Zuva reWorld Mental Health Day iro rakatanga kucherechedzwa musi wa10 Gumiguru 1992 riri kucherechedzwa gore rino pasi pedingindira rekuti Mental Health for All. Ndakamirira Studio 7 muchinoi, ndini Nunurai Jena.
Sangano revashandi reZimbabwe Congress of Trade Unions kana kuti ZCTU riri kuyedzidza vanhu vese munyika kuti vapinde muhurongwa hwekuratidzira pamabasa avo nemusi wemuvhuro. Mutungamiri weZCTU vaPeter Mutasa vanoti zvakakosha kuti munhu wese pese paari zvake ambotora nguva yekuratidzira ari paanoshandira senzira yekuudza hurumende kuti zvinhu hazvina kumira zvakanaka munyika, izvo zviri kupa kuti vanhu vashupike. VaMutasa vanoti nhaurirano dzevashandi nevashandirwi pasi peurongwa hwetripartite negotiating forum hazvina zvadziri kubudisa sezvo hurumende iri kuramba yakaisa zvipikiri munzeve dzayo. Taedza kubata gurukota rezvevashandi vaPaul Mazima kuti tinzwe divi ravo panyaya iyi, asi nhare mbozha yavo yanga ichinetsa kubata.
Tikuti mvuro wega wega vashandi vanofananga vachiratidzira vagari venyika vachiratidzira vachitaura nyaya dzavo nenzira dzakasiyana siyana dzavanokwanisa nadzo kwavanenge vari.
Chii chapa kuti sangano renyu ritore danho iri vaMutasa?
Tine nyaya dzakanyanyisa kuwanda asi nyaya hombe ndeyekuti munyika zvino hazvina kugara hazvina kugadzikana zvakanaka. Yatinoti crisis. Tine nyaya yekuti zvinhu zvese zvaondomoka apana chiri kushanda la muzvikoro vana havasi kudzidza varairidza vasi kufara vari kudzimba takava nenguva yakareba zvipatara hazvisi kushanda vana mukoti nana chiremba vari kurama mabasa vashandi vese munyika imi hapana ari kufara hapana ari kutambira mari inokwanisika taatorarama munhapa nomukudzvanyirwa kwakanyanyisa mari yekutambira yemabond note nemaRTGS haisi kuenderana nemari yemitengo yezvinhu zvose muzvitoro kana mari dzekubhadhara matinogara kana mari dzekutendesa vana kusikoro hatina
ko urongwa hwetripartite negotiating forum hwakamira sei
uku hakuna chiripo tripartite negotiating forum tagara tichimanikidza kuti dai yashanda nokuti nyika inei inongoda hukuro zvakakwana kuti vanhu tienderere mberi nenyika asi tiri kuona kuti hurumende yedu hazvo hurukuro haitoti kana ichitoti kumanana chiremba vakonana yonzitaisa masoja kaakuita zvechisoja zvinoreva kuti hurumende isingadi hurukuro hakuna chiri kufamba kutripartite negotiating forum mameeting tinongoita hatisi kubuda isu sevashandi kana kukanzi kune meeting tinoenda tichiisa zviri kuda vashandi zviri kuda vagari vemunyika asi tiri kuona kuti hapana chiri kushanda saka gore rino rese tanga tichiedza kuti zvifambe hakuna chiri kufamba vari kungoita hubimbindoga tiri kutoona kuti nzira dee dzinogona kuti zvinhu zviende mberi inzira yekuti vashandi vabatane vagari venyika vabatane voshandisawo simba ravo rekubatana vachiratidzira hatina kuti hatina mapurisa hurumende ine zvese izvi asi simba redu riri mukubatana imomo saka hurumende kana yaa hurumende yemauto sezvaitika muno zvinoreva kuti hapana chichashanda kana parliamendi chaiyo haishandi tnf yacho haishandi zvinhu zvose zviri muconstitution zvinenge zvamboiswa padivi pongoiswa zvinhu zvechisimba bei zvinova ndizvo zvaendesa nyika kumawere saka hakuna chiriko kutripartite negotiating forum
kusaenda kumabasa kwamuri kukurudzira kumusi wemuvhuro wega wega kunorevei vamutasa kana nyika ichinzi ine vanhu vanodarika zvikamu makumi mapfumbamwe kubva muzana vasina mabasa
musi wemuvhuro hatisati tati vanhu vasaende kumabasa vanhu vanenge vachienda kumabasa zvokuti kumabasa ikoko kwavanenge vari munguva dzokuzorora munguva dzelanji kana kuti vachienda kumabasa kana kuti vachidzoka vanhu varatidzire vari muzvipoka zvavo zvokutizve haisi nyaya yevashandi bedi asi inyaya yemunhu wese mastudents kwavari mumayunivhesiti mumakoleji nguva yakasununguka kwavari ngavabude panze vachiratidzira vagari zvevemunyika kunyange paunoshanda zvechitengesa pamusika ipapo ratidzirai vane vana vari kutadza kudzidza muzvikoro hapana chinotadzisa vanhu kuti vabereki varegere kuendesa vana mavari kukanganisika muzvikoro musina varayiridzumo netiri kuona kuti vana vari kukanganisika chaizvo haisiri nguva yekuti vana vatirwire sezvatiri kunzwa vana vezvikoro vachiti vakuda kuratidzira vari ivo vabereki ndivo ngavaende muzvikoro zvavo panze pezvikoro voratidzira zvokuti munhu ngaaratidzire kwese haisi nyaya yemunhu ari kushanda pabasa riri fomal asi kunyange ari kuzvishandira wacho hapana chiri kubuda vari kurima kodya chaiwo ari kutenga mbero nezvose mishonga yese nemari yeus dollars asi pakutengesa otorerwa opuwa opuwa marara ari kurima kotoni ndo zvimwe chete
mutungamiriri wezimbabwe congress of trade unions vapeter mutasa vachitaura vari parunhare vari muharare yasvika nguva yekuti timbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika sangano rinoona nezvemadhibhete emutungamiri wenyika muamerica recommission on presidential debates rakazivisa nezuro kuti dhibhete rechipiri pakati pemutungamiri weamerica vadonald trump nevaimbi vemutungamiri wenyika vajoe biden rakanzurwa dhibhete iri rakakanzurwa mushure mekunge vatrump varamba kuti riitirwe padande mutande panguva iyo paine kushushikana pamusoro peutano hwavatrump avo vakawanikwa vaine chirwere checovid-19 svondo rapera gakava iri iro raifanirwa kuitwa musi wa15 gumiguru rakakanzurwa mushure mekusawirirana pakuti dhibhete iri rofambiswa sei Yasvika nguwe kutichienda kuchirongwa, chinotarisa zvakadzama, zvinosangana nevanhu kadzi muupenyu hwavo.
Ndino kuchingamidza ine mufaro vatereri muchirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhu kadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington. Nasi taita rombo rakanaka tine hurukuro nemumwe mudzimai ari muno muAmerica ane mwana wake achange aripa chiitiko chikuru chekurangarira zuva remwanasikana reUnited Nations rinonzi International Day of the Girl Child richange richirangarirwa pasi rose mangwana. Zuva iri rinokurudzira kuchengetedzwa kwekodzero dzemwanasikana. Regai tiende kwavari tinzwe kuti ndiani uyezve kuti zvii zvavachange vari kuita pazuva iri.
Inini ndinoitwa Lucy Ndongwe Chikowero, ndiri muorganization inonzi MTC Educate a Girl Inc, zvakare ndiri muRosaria Memorial Trust. Mangwana anova October 11 kunenge kuine zuva rekupemberera vanasikana rinonge celebrate what through United Nations. Zuva iri rinonzi the International Day of the Girl Child. Ndine mwanasikana wangu anonzi Maka Chikowero ane makore 15 akatanga organization yake inonzi MTC Educate a Girl Inc. Iye nevamwe vatungamiriri vanasikana kuburikidza neinonzi Generation Equality vari kugara pasi nemukuru anotungamira kusangano remadzimai rinonzi UN Women Executive Director vanova iwo Dr. Phumzile Mlambo Ncuka. Saka vachange vachiva neinonzi heart to heart conversation in regard to my issues affecting girl children in the world. Saka iye nevanasikana vachange vachiita musangano uyu kubva na11 mangwana kusvika na12. Then iye akakokwazve kuve mutauri mukuru nenonzi United Nations Association of Dale County in the United States nechikoro chikuru cheUniversity of Wisconsin. She's a featured speaker pane dingindira ravo rekucelebrate zvakare International Day of the Girl Child rinonzi Our Daughters, Our World.
Musangano uyu uchange uchiitirwa pachivhitivhiti here kana kuti zviri kufamba sei senguva yekorona kudai?
Senguva yekorona kudai zvanakira pakuti uchange uchiitirwa pachivhitivhiti paindaneti through Zoom. Pane mazoom links aripo. Izvi zvabatsira pakuti vanasikana vari kunzvimbo dzakaita sechimamimami nevakaita semurehwa kushamba vachange varipo vachikwanisa kunge vachiteerera vachiparticipata tichishuvira kuti intaneti yacho inenge ichibata zvakanaka asi at least zvaopen up the opportunity yekuti vanasikana pasi rese vange vachiparticipata pamaevents maviri.
Aiwa, nguva yedu ndiyo yaita shanje. Tinokutendai kunge manga muinesu pano pachirongwa chedu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington.
Tinotenda Marvelous nechirongwa chavatipa nhasi. Iko zvino tochienda kuna Jonga Kandemiri muchirongwa chinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu hwedu, Our Lives.
Ndinogamuchira ine mufaro muchirongwa chedu upenyu hwedu, umo tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokuunzirai chirongwa ichi ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC. Nhasi tiri kutarisa nezvakaitwa nemadzishe ekuchimanemani vakabika doro mukupera kwesvondo seurongwa hwekuchenura nzvimbo mushure mekuwirwa kwayakaitwa necyclone Idai muna 2019. Uyewo tiri kutarisawo magariro achiri kuita vanhu vakawirwa nedambudziko iroro recyclone Idai. Tabata kansela weward 23 kwakare kuchimanimani vaJoel Dumakwezu kuti tinzwe kuti urongwa hwekubikwa kwedoro nemadzishe hwakanangana nei chaizvo.
Vakabika doro madzimambo vabika doro rekubikira kuti taenda kati vatakere tinati kamwe nekunga kuti vari kurova nguva here kana kuti vaide kuedza kuti
Saka munoona zvichibatsira zvakadii izvo zvakaitwa nemadzishe izvi mukunyaradza vanhu vakashaikirwa nehama dzavo munguva yecyclone idai? Vagari muri kumbogarawo pasi here nemadzimambo enyu muchivasvitsawo matambudziko iyoyo amuri kutaura? Hurumende iri kupembedza zviri kuitika ikoko vachitaura kuti kuri kugadzirwa migwagwa, kuri kuvakwa dzimba, vamwe vari kunzi vabviswa vakaendeswa kwamutasa. Saka imi muri pagraund hapana zvamuri kuona here? Manga makateerera kuna vaJoel Dumakwezu vanove kansela veward 23 kuchimanimani muchirongwa chedu upenyu hwedu umo tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokuonekai nemufaro, ndini wenyu Jonga Kandemiri weStudio 7 ndiri muWashington DC.
Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau dzedu dzanhasi. Uwandu hwevanhu vari kubatwa nechirwere checovid-19 munyika huri kuramba huchikwira. ZANPF inoti ine huwandu hunoita kuti ichinje mitemo pamadiro, uye haisi iyo iri kudzivirira kuti sarudzo dzisaitwe munyika. Asi MDC Alliance inoti ZANPF ndiyo iri kupesvedzera kudzingwa kwenhengo dzayo neMDCT mumatare eNational Assembly neSenate. ZCTU yoyambira vashandi kuti vatore mukana wokuratidzira vari pamabasa avo nemusi wemuvhuro. Gakava rechipiri pakati pemutungamiri weAmerica vaDonald Trump pamwe nevaimbi vemutungamiri weAmerica vaJoe Biden rinokanzurwa zvichitevera kuramba kwavaTrump kuti riitirwe padande mutande kana kuti virtual debate. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ngatisanganei zvakare mangwana. Kana muchida kutitumira tsambambozha, dzitumirei kustudio7@voanews.com. Munokwanisawo kunzwa nhau dzedu pa.www.voashona.com. Ini ndini Ray Choto, ndiri muWashington DC, ndichiti murare zvakanaka vateereri.
Soku isika tisenda baku VOA Ndebele.